me Zimbabwe nasi mufechishano 11 December abatanya ngaisi vatsisa kwarinyu tokune mutungamiriri wenyika vaya masoro munangagwa vaitsutsu mwana nyaya mabatirwa ari kuitwa maramanishoni evana ayo ari kunyorwa vana vacho vasina kugadzirira iyo zimusedi yacho ichiratidzawo kuti haina kugadzirira vamwe vana vachitadza kutonyora nekushaikwa kweinfrastructure inoita kuti vasvike muchikoro nenyaya yekuti nekusina mabridge mvura yanaya zvakanyanya citizens anyimitawo zvakare nenyaya yecovid-19 iyo iri kutekeshera muzvikoro nenyaya yekushaikwa kwegadziriro dzakakwana dzekuchengetedza vana nevarayiridzi muzvikoro pane nyunyuto zvemuhoro yevarayiridzi iri kunyunyutwa nemacitizens kuti dai hurumende yabhadhara mari inoita kuti varayiridzi vagare muzvikoro kuti vaite basa navo nemazvo.
Saka gwaro iri rasvitswa kunaani vamasarauri?
Gwaro iri raturwa kumatunhu akasiyana-siyana nyika yese, kumadistrict office muzvikoro, zvichitarisirwa kuti gwaro iri richazosimara rasvika muhofisi yemutungamiriri wenyika kuti agadzise nyaya idzi. Asi chekupedzisira chakachingotsanangurwa ndechekuti zvikoro ngazvivharwe kana COVID-19 yekuchengetedza vanhu COVID-19 isina kugadzirwa. Mazamanishoni anovhemba ngaamire kunyorwa, azonyorwa patsva vana vagadzirira zimusteki ichinge yagadzirirawo masalarisi evarayiridzi odzorerwa paanga ari muna 2018.
Ndivanani vasaina gwaro iri? Nokuti tiri kunzwa muri kuti vana vezimbabwe.
Gwaro iri ranga richisainwa nemaparents ari mumacommunity akasiyana vakabatana nevarayiridzi vavo yatinoti parents teachers association, yekubatana kwevarayiridzi munharaunda nevabereki vane vana vanenge vachidzidza muzvikoro imomo. Ndo vanga vachiita hurukuro misangano yakasiyana siyana vozonotura magwaro kumahofisi evedzidzo munyika ino.
Vanhu vangani vasaina gwaro irori kuti ringe richiburitsa nyunyuto iyi?
Macommunities asaina inhasi anokwana 220, of which community imwe chete dzimwe dzachiwana vanhu 50, imwe yanga ichiwanawo vanhu 40. Hatisati tachatsoverengedza kuti tione kuti vese vazoita vangani, asi macommunities edu asaina ndovayo.
Kusvitsa kwamaita gwaro iri kumatunhu kwamuri kutaurawo zvakakosha zvakadii? Tichiona kuti zvinogona kuzononoka kusvika kumutungamiri wenyika.
Zvakanyanyokoshera pakubatanidza vana vezimbabwe panyaya yematambudziko ari kusangana nedzidzo yemuzimbabwe kuti tiite muono umwe chete tisati varayiridzi vari kudhonza nekwavo, vabereki vari kudhonza nekwavo, tiite chisungo chimwe chete chekuti toda kuti dzidzo yedu idzoreredzwe payanga iri. Tisaite zvekuti vana vanopinda mumazamanishoni vasina kugadzirira vosvika zimuseki chipa mapepa akashota. Saka kuti zvigadziriswe panoda kuti paitwe hochekoche. Saka zvakanyanyokoshera kugadzira hochekoche yevabereki nevarayiridzi.